zvisemekshenzo zvosenda matatsira tinoita nyadzo mutemo wesaro dzinopedza kuti nguva nenguva pane zviga zvatinofanira kunge tichitarisa nezvazvo kuti zvingawedzeredzwa sei kana kuti zvingakudziriswa sei kuti zviite kuti sarudzo dzedu dzifambe zvakanaka. Saka tinoona matauriro avaita ari ekuti havachatarisira kuti pane zvingada kugadziriswa pamutemo wesarudzo dzedu. Tinova chinhu chinogona kutikatyamadza nekuti tinotarisira kuti nguva nenguva pane masarudzo pane zvinhu zvinogona kuchida kuti zvigadziriswe tigozofamba zvakanaka musarudzo dzinotevera. Saka chinhu chinogona kutishamisa kuti vanoona kunge sarudzo dzinoitwa kamwe chete temo inenge iripo iyoyo igoramba yakamira sezvayanga iri kubvara nechekare. Saka chinhu chinoshamisa nekuti pavakadeedza nyika dzekunze kuti dzive kuzoonawo neshamwari dzekunze kuti dzive kuzoona sarudzo dzakaitwa muna 2018 pane zvizhinji zvakataurwa nezvazvo zvaida kuti zviite zvigadziriswa kutarisira kusanganisira nyaya dzemhirizhonga, nyaya dzemafambisirwo esarudzo acho. Sakureva kuti izvo zvinhu izvozvozvo vari kuzoona kunge sezvinhu zvinenge zvisina kuita sei zvisina kunge zvakavakoshera.
Kana pasina chaitwa pamusoro penyaya iyi, munoona sei sarudzo dzomuna 2023?
Kana tichitarisa kuti sarudzo dzemuna 2023 dzingaitwe neatingati maconditions akanga ari mumuna 2018, zvinoreva izvo kuti dzingazotarisira kuwana mabudiro azvakaita kana kuti mafambiro azvakaita muna 2018 ariwo mabudiro azvinoita zvekare muna 2018. Sakureva kuti kana makaitika mhirizhonga kana sarudzo dzisina kufamba zvakanaka kana vanhu vasina kunzwisikana nesarudzo dzakabuda muna 2018 ndo zvatinongotarisirwa kuti zvichazobuda zvekare. Sakureva kuti mikana yevagari vemunyika kuti vange vachisarudza hurumende yavanoda inogona kunge zvekare ichizenge iine matambudziko ainenge ichisangana nawo. Sakureva kuti vagari vavhoti vachisangana nematambudziko mamwe chete iwayo pachinge pasina zvinogadziriswa kuti nyaya idzodzo dzinge dzichizofambirwa nadzo kuti vatarise kuti zvii zvatingagadzirise panyaya dzesarudzo dza 2023 kuti dzibude zvakanaka vanhu vachizotambira zvinenge zvabuda mutarudzo idzo.
Vamunangagwa vakataurawo pamusoro pezvakataurwa nesadak kana kuti mitemo yekuita sarudzo yakabva kusadhaka vachiti Zimbabwe ine zvose zvinodiwa nesadhaka mubumbiro romutemo rinokwanisa kuti maelections aite. Chamunoona chii chinotaira pane zvinodiwa nesadhaka? Zvinodiwa nesadhaka hazvikwanisi here kuti zvishandiswe kuita sarudzo dzakanaka muZimbabwe?
Ndotoita nemubvunzo iwoyo. Chatinotarisa isu kana chitarisa bumbiro remutemo tichizonotarisa zvekare zvinotaurwa nesadhaka tikutarisa kuti Zimbabwe iri kufambirana here naizvozvose nzira mbiri idzodzo iri kufamba nadzo zvose here. Saka natatongotarisa tichiisa maziso edu panyaya mbiri idzodzo tinoona kuti Zimbabwe iri kutadza kufambirana nezviga zvinotarwa nesadhaka igotadza zvekare kufambirana nezviga zvinotarwa nebumbiro remutemo wenyika yedu. Saka ngatiite muenzaniso wekuti vatongi vematunhu vatingati matraditional leaders vanofanira kunge vari vanhu vasingasapote chirobato rezvematongerwo enyika kana tichitarisa chapter 15 yeconstitution yenyika yezimbabwe. Asi kana tichinge tadzodzokera pakunotarisa kuti zviri kuitwa nemazvo here, tinoona kuti vamwe vavo vari kutobuda pachena kuti isu tinosapota nanga tigosapota nhingi tigosapota nhingi. Saka izvozvo zvatotiratidza zvega pachena kuti sarudzo hatikuita sei hatikufamba zvakanaka. Totarisa zvekare pakunzi peaceful election, free fair election. Tikatarisa izvozvo chete zviri musadhaki zviri kunyika yedu muconstitution nebumbiro redu remutemo wenyika yedu yezimbabwe tinoona kuti hazvibudi. Nekuti kana tikati tinoda kuvhota zviruma hatiri wani, saka zvinozoita here kuti tinge tiine yatingati a fair election tisina access to the voter roll? Saka mibvunzo yatinenge tiinayo devagari vemunyika iyoyo kuti tinenge takuchijeja kuti sadhaki yati zvakati Zimbabwe yati zvakati asi isisi tiri pacho pama zvinenge zvatarwa nemaonerwo enyika ezvisungano zvatiinazvo musadhaki nezviri mubumbiro redu remutemo wenyika yedu yezimbabwe. Toona kuti ndiipapo tatofoira kare kana tichitarisa mataurirwo anoitwa nyaya nevapepeti venhau yatingati mastate broadcasters vaye vanopepeta nhau vachimiririra nyika yezimbabwe state broadcasters vedzibesi heraudzi the chronicle the sunday mail all those state broadcasters kata saa maichiwa alano icha nubuza kichisu siriku ya ndira na hirini sunutarwa nibumbi loremki mwenjezi mbabu tuonoti ayo patre yama parisika hapa chudato kusadati varu kukona hiri tuonoti patre yama saka kana kingita tudaro cha tuonoti tarizizizi zimres kwenye tukwenye chile pani patatoo tre yama kana kisikuenda kusaruzu nema miliro ataka ita parisika.